isusu tiri kumira neSouth Africa nekuti hatisi chinhu chakavanzika kana chinhu tisina anochiona kuti vana vemuGaza Strip vaparara vafa. Ambassador chaiye wePalestine muno muZimbabwe mai vake vakaurawa nemabhomba eIsrael. Haisi nhema kuti mvura nezvimwe zvinoita kuti vanhu vawane kurarama kwakanaka zviri kurambidzwa kupinda muPalestine. Saka neisu seZANU PF tiri kumira neSouth Africa nekuti hakuna munhu ane kodzero iri pamusoro pekodzero yeumwe. Vana vose vepasi rino vakaenzana. Saka naizvozvo isu tinomira neSouth Africa nesimba rose nekuti chiri kuitika kuPalestine chinhu chisingafaniri kunge chiwanikwa chichiitika mugore ra2024. Hapana utsinye hunopfuura zviri kuitirwa vana vePalestine. Izvi tinoda kuti zvisiyiwe zvigadzikwe pasi nekukasika nekuti hakuna upenyu hwakakosha kupfuura humwe.
Pane vari kutiwo hurumende yeZANU PF inofanira kunge ichitoendeswawo kumatare akaita saiwaya nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu kubva nyika yavana kuzvitonga pakaitika ana Gukura Hundi nezvimwe zvakadaro. Munoti vamarapira?
Isu tinoti kana pane anoona zvakakodzera kuendesa ZANU PF kudare chero raada ngaiite sokudaro nekuti taane makore mazhinji dzingori nhaurirano nhaurirano. Iri nyaya yeGukura Hundi tatogara pasi tiri kutaurirana. Inyaya iri kugadziriswa navamunangagwa vanhu vachionesana vachitsvaka kuti zvoitwa sei kuti vanhu tiende mberi. Saka ni aya mashoko mashoko evanhu asina chimwe chekutaurira nyika yeZimbabwe. Mashoko anotaurwa nevanhu vanorarama nekuda kuramba vakapatsanura nekuenganisa vana veZimbabwe. Hatirambi kuti kusure kunogona kunge kune zvakakanganisiranwa kana kuti kusure kunonge kune zvakagoneranwa. Asi chakakosha ndechekuti isu semhuri yeZimbabwe tinofanirwa kuramba takabatana tichienda mberi.
Tiri kuona kuti bato renyu reZANU PF riri kupa CCC mazano ekuti ringe richigadzikana rirongeke pane kuti nyika irambe ichingopinda musarudzo. Chii chasvitsa kuti munge muchipa uyambiro iyi?
Mukatarisa mabaelection aitwa muna December, tobatanidza nemabaelection ari kuuya muna February. Izvi zvauya necost ye $11 million inova mari yevana veZimbabwe yaigona kunge ichiita mamwe mabasa ari kuda kuendeswa mberi navamunangagwa pano kuti tiite mabaelection. Mabaelection haana chaanobetsera mwana weZimbabwe kana umwe chete. Saka seZANU PF tiri kuti aiwa ngavayanane vataurirane vadzokedzane vagadhirisane panyaya dzavo.
Munoona here vachitambira iyo kurudziro yamuri kuita iyi yekuti varongeke uye vagare pasi vachitaurirana sebato?
Ivo kutora mashoko awa vachimagamuchira kana kusamagamuchira zviri kwavari. Asi marizautsi ari kubuda pamabaelection akufangwa kuti vataurira kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuita kwavo.